Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 zvita 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mari yepamatoll gates yawedzerwa nhasi, zviri kunze zvichapa kuti mitengo iwedzerwe zvakanyanya. Vanhu vemupenalonga voedza kubatsira vanhu vakadhirikirwa nemugodhi paRed Wing Mine. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora danho rehurumende rekuda kutorera vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mari dzinobhadharwa nevanhu kukwira mabhazi nemichovha uye mitengo yezvinhu zvakawanda munyika zviri kutarisirwa kukwira zvakanyanya nhasi, sezvo mitero yekudarika pamatoll gates yakawedzerwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pavakaparura bhajeti yatanga kushanda. Zinara yazivisa kuti mitero yawedzerwa kubva pamadhora maviri pane mimwe migwagwa yakaita seHarare Bait Bridge nePlumtree Mutare kusvika pamadhora mana ekuAmerica uye madhora matatu pane mimwe yose. Vancube vanoti vakawedzera mitero iyi sezvo hurumende isina kwekuwana mari yebhajeti uye yakatarisana nenzara gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati.
Kukwidzwa kwematoll gates idambudziko guru kuvafambi, nekuti vemabhazi vachangoisawo mutengo uyu kwatiri kuti vange vachikavha maoperating costs avo, sezvo vakambogara vavimbisawo kuti matoll gates akangokwidzwa ivo vachakwidzawo mutengo wekukwira mabhazi kana kuti muchovha. Sezvo zvatinoziva kuti mabhazi ndiwo mode of transport inoshandiswa nevanhu vakawanda muZimbabwe, zvichaomesera isu vafambi zvikuru, uye zvakare zvinhu zvakawanda zvichakwira kana tichitarisa kuti zvinhu zvakawanda zvinofamba nepamugwagwa zvigadzirwa zvingava zvekudya zvichienda kumamwe madhorobha nekumwe kumamisha.
Mazuva apera ayo tainzwa muchichema nekuipa kwange kwakaita migwagwa. Izvi zvine zvazvinogona kushandura here izvi?
Nyaya huru iripo ndeyekuti migwagwa imwe yanga ichigadzirwa nemakambani akazvimirira yanga isina kunyatsosimba chaizvo chaizvo. Yanga ichingoti kana mvura yakanaya tara inokukurwa inoita makomba makomba migwagwa iyoyo, kuti yanga ichipohoko maconstructors yanga isina kusimba. Ndo nyaya hombe yanga iripo. Uye zvakare pamatenda apa hapasi kunyatsoongororwa kunzi makambani aya ane zvinhu zvakakwana here, kana kuti vanongoitawo zvokuhaya ungokiya kiya kugadzira mugwagwa zvo zvatongovharana zvakadaro daro. Kana chiongorora makambani mazhinji ari kugona kugadzira mugwagwa muZimbabwe hapfuure mairi, amwe yese aya ari kukundikana kugadzira mugwagwa. Kana tanga tichitoa inonzi transport monitoring, tanga tichitoona mugwagwa iri kunzi yakagadzirwa nemakambani emuZimbabwe, tichitoona kuti apapa vakatadza kugadzira mugwagwa. Mugwagwa yacho haiiti nguva ndefu, haiite gore, inenge yaparara pese panonaya mvura, kana kuti mvura isati yanaya imwe yacho inenge yakutochereka.
Imiwo sevafambi munenge muinewo zvamunoitawo here mukubatsiridza munyaya idzodzi?
sePassenger Association of Zimbabwe, pese patanga chifamba tine programu yatanga tichitsva kuti yatanga ichishedza kuti transport monitoring project. Tengashichara so zvemugwagwa kuti mugwagwa yacho yakamira sei, uye zvakare ichii chiri kuitika pamugwagwa ipapo, kubvira pamugwagwa kusvika mota dzinofamba ipapo, kuti mota dzine zvikwanisiro here zvakare. Ndoongoro yatakaita kuti makambani anga ari kupohwa matenda aya anga ari kukundikana kuita basa rinoonekera. Izvo zvakazvizoshoresawo hurumende panyaya yekugadzirwa kwemugwagwa, nekuti makambani anga achitadzwa kudhirivha zvavanenge vakavimbisa.
Mutauriri wesangano rinomiririra vafambi rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vari kuchema-chema kuti matanho akatorwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube ekuti vawane magwaro ekuti vanobhadhara mitero, kana kuti VAT, haana kumira zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weVSET vaSamuel Wadzai.
Isusu seboka rinomiririra vanhu vanoshanda muinformal sector, tinochoropodza zvikuru danho ratorwa neministry of finance kuburukidza nezimura, danho rekutora matanho ekuisa chirongwa chematax anokanganisa zvikuru mashandiro atinoita sevanhu vari muinformal economy. Tikatarisa notisi yavakapa iyo, chairi kungoita chete kuomesa mashandiro edu isu sevanhu vari muinformal economy.
Asika hurumende iri kuda kuti mushande zviri pamutemo, ndo zvairi kutaura kana kuti kuformalize.
Isusu tiri kuti nyaya yekuformalize maoperations kana kuti mashandiro evanhu vari muinformal economy haifaniri kuitwa nenzira yekungonangana nekuda kutora mari kuvanhu vari kushanda vari muinformal economy. Formalization haisi nyaya yekungotora mari chete. Formalization inorevawo nyaya yokubatsira kukura, kucreata pokushandira kuvanhu vari muinformal economy. But mukatarisa notisi iyo, inotisi iri kuda kungoomesera chete vanhu vari kushanda muinformal economy. Zvekunzi vanoendai munoregister kuzimura kuti mukwanise kuwana maproducts, inzira yekuomesera vanhu vagara vakatoomeserwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu. Saka tinozvishoropodza seboka reVSET.
Saka poitwa sei vaWadzai?
Tinoti isusu formalization ngainge iri inclusive, ichiunza vanhu vose patable, tichiona mabenefits ekuti kana taformalizwa tota sei. Mukatasa mari dzavari kuda kutora imari dzakawanda chose, but kuti tizive kuti dzichashandiswa seiwo kusumudzira mabhizimisi evanhu vari muinformal sector hazvina kujeka, haisi kutaura notisi iyoyoyo.
Mutungamiri wesangano reVSET vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti vanhu vari pasi pebumbiro remutemo munyika vane kodzero yekuratidzira murunyararo nekuungana vachiita zvematongerwo enyika. Izvi zvinotevera mashoko emapurisa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti vanoda kuratidzira vacharangwa zvakaipisisa sezvo vari kuvapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. United Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anotiwo hurumende haifaniri kumbunyikidza kodzero iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoramba tichiratidzira kushushikana kwedu nechinyorwa chakabva kumapurisa chiri kutaura nyaya dzinozokuita ma demonstrations are planned maburisa vari kuti ari kuziva ma demonstrations zvinhu zvinotenderwa nebumbiro redu remutemo neconstitution yedu nokudaro zvinhu zviya zviya zvinotikashamadza kana mapurisa kuita sekunge mademonstration asingatenderwi tine mutemo wemaintenance of peace and order act and kazhinji vanoita mademonstrations vanotonyorerawo kumapurisa vachivaudza kuti vada kuita mademonstration asi kazhinji tinoona mapurisa vachirambidza vanhu ivava kuita mademonstration iwawa
saka vamandinde munoti kumapurisa pamusoro penyaya iyi
chokwadi isusangano tinoramba tichitaura kuti Zimbabwe is not a police state mapurisa cannot abrogate upon themselves that which they want ngavasiye vanhu vaite zvavanotenderwa kuti vaite nebumbiro remutemo kwete kuti ivo vaone kwavaivo vari kutora kodzero dzevanhu vachityora kodzero dzevanhu vachiratidza vanhu kuita izvo zvavanotenderwa kuita nebumbiro remutemo
vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vange vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vemuPenalonga nevamwe vanobatsira vachiri kuita chipatapata kuedza kusvika pane vanhu gumi nemumwe kana kudarika vakadhirikirwa nemugodhi paRed Wing Mine. Mapurisa kumuzinda wavo muHarare vakaburitsa mashoko padandemutande reTwitter kuti vachiri vakamirira kunzwa kumapurisa ekumanikaland nezvakaitika. Studio 7 yakatumirawo mashoko nezuro kumuridzi wemugodhi uyu vaScott Sakupwanya asi vange vasati vapindura. Mugodhi uyu wakambonzi neve Environmental Management Association umbomira kushandiswa nekuti injodzi kumushandi. Asi tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vaudza Studio 7 kuti mafambiro ari kuita zvinhu munyaya iyi haasiriwo anotarisirwa.
Pane vanhu vanonzi masponsors ndo vanopiwa vanobhadhara mari yekuti vamaine maconcession anga ari under Red Wing Mine. Saka masponsors aya havasi maminers, mapoliticians vanoshandisa makadhi avo epolitics kuti wavane access kumigodhi. Ndo chirwere chapararira nyika yese yeZimbabwe kuti munhu wese ane political connection akuzviita muzvina mugodhi. Zvinova ndo zvaitika paRed Wing Mine. Saka vari kutora makorokoza vachivadzikisa pasi kunoshanda mashaft, asi vanhu ivavo vanenge vasiri trained kuti vashande underground. Saka kana vapasi ipapo sometimes mashafti acho anenge asina kusimba ende iko zvino izvi tiri kuona kuti yanguva yekunaya kwemvura, saka ivhu rinenge rakatenheka pasi apapa. Ndo saka paine dambudziko rakadaro seratiwira paRed Wing Mine.
Saka vamagu takatarisa nyaya iyi tiri kuona kuti inoramba ichiitika gore negore vanhu vachifa. Hapana chingaitwawo here kuti hurumende ivone zvokuita pamusoro pezviri kuramba zvichiitika izvi, sezvo nguva yacho yareba vanhu vazhinji vachifa? Hapana chingaitwa here chekumanikidza hurumende kuti ivone zvokuita nenyaya iyi?
Hurumende haisi kuteerera marecommendations ari kuitwa nana EMA madepartments akawanda egovernment akakondema zviri kuitika paRed Wing Mine. Asi nekuti vanhu vari political vari kumaina ipapo vari kunzi masponsors ivavo, hakuna anogona kuvamisa kunyange pachekereswa vanhu vakawanda vangadarike zana kubva gore rakapera. Vanhu ivavo vanoramba vari free, havasungwi. Ndoda mudzikoretu
vamagu ngatitangei nekupinda mumugodhi kunoita mushandi. Kana apinda mumugodhi ava mumaoko mani? Hurumende ine basa naye here? Mushandirwi wake ane basa naye here? Chii chinoitika kubva panguva iyi vamaguhu?
Makorokoza kana vadzikiswa pasi apa nemapoliticians, panoitika tsaona seyaitika kuPenalonga, Hurumende haisiri kunyatsa kuita nemoyo wese kuti vaponese vanhu vanenge vatsikirirwa mugodhi imomo, even kubuditsa mabodies acho. Ende varidzi venyaya yacho vanobva vashildwa, vanobva vapeta maoko havaoneki. So this is an opportunity yekuti hurumende iratidze kuti ine hanya nevanhu. Vanofanira kudeploya maresources nematerial equipment yekuti vanokwanisa kubuditswa vari vapenyu. Vabuditswa vari vapenyu, kwete kuti varambe vachingoita mapress statements nekuita basa racho vanhu vanenge vari paground vacho vanenge vasina equipment. Kunyange vana Scott Sakupwanya ndiyo opportunity yekuratidza kuti ane moyo wemunhu wekuti kana anzwa kuti paitika dambudziko kuburikidza nema operations avo Beta Brands, nekuti they are part of this thing. Vanofanira kunge vari on the ground vachibatsira kuti vanhu vawane ruyamo.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguvu vange vari parunare kwaMutare neStudio 7. Mumashoko atatambirawo kubva kugurukota rezvezvicherwa vasoda zhemu vakati nezuro vano vakaburitsa vakaburitsa raiti chikwata chevanobatsira kubva kuMetal on Gold neRedwin Mine nevashandi vekuhofisi yebazi ravo kuManicaland vakaswera vachiedza kuburitsa vakarwirwa ava, asi vanoti pachiri pakanyorova pasi zvakanyanya zvakaita kuti basa iri rizombomiswa. Vati basa iri richarenderera mberi mangwanani anhasi vachitarisa kuti kutsemuka kuri kuita ivhu rakakomberedza kunenge kuchivabvumira here. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Murisei pastudio apo. Inini ndarwadziwa nababa vangu vachitaura komichi. Havazivi zvavanotaura. Vanotaura kuti triple C haina kubatana, haina kubatana pakai paisina kubatana. Ivo ndo vari kutokonzeresa, vauda kutokonzeresa. Triple C yakatobatana. Ende kana vakataura zvavanotaura nezve Triple C hatisi kuzoisiya. Chamisa muofisi gore rino.
Ndinodawo kuti nditaure nezva vamoke komisha vari kutaura kuti maopposition haana kubatana. Tinotondera pane iya yavakamboungana vachiita political actors dialogue. Chii chakabuda panyaya iyi? Iye zvino maerechenzi akapera vane vhoti yavakawana. Opposition yatototaura kune opposition CCC ndiyo opposition. Vese vamwe ava vanhu vanotsvaka mari ngavatisiye tichinhuhwira tichitungamirwa nevanhu vari serious nezvokuda kubatsira vanhu. Vana mugweni komichi, please zivai zvokutsvaka mari, asi musaitsvaka nomutumwa.
Mamuka sevana mukoma jonga akandimirira navamwe vese. Ndinomubvunzo wangu kuti izvo zvatiri kunzwa zvichinzi sadak misawaten kushayisa madates of election, manew dates of election kana kwapinda masadaki troika elders. Ndizvo here kana kuti dzinongovavo nyusi? Hatisi kutomboziva pakamira nyika, nokuti kuno kustudio tinonzwa muchingotaura zvisingataurwi izvo zvatosangana nazvo kuFacebook nekumaTwitter. Ndizvo here zviri kuitika izvi? Ama ndichidawo rubatsiro noruzivo.
Mazimbabwe, ndimurambi zvakare paJobega. Hazvinoita vamasarauro zvokuti timu vanhu vamboratidzira izvozvo zvisho vanofanira kutsigirwa, because zvanondopa iri kunyatso kutobakwa vavongoti vanhu vabhadhare zvikoro papa kubhadhara zvikoro zvokuita sei. Nyika chaidzo dzakane usununguka, hatii tina usununguka munyika muno. Kuno kujoni kwatiri kunoku havambobhadhari zvikoro, ava havambobhadhari zvikoro, vanongoita chete zvemuZimbabwe unonzi bhadhara mari chichi. Aiwa, ndatomboratidzira akatosimba chaizvo nenhau dzechikoro. Vabere kutombobatana kana kutoti vana vedu havaendi kuchikoro kana chichabhadharwa, ndozvinongodiwa mai muZimbabwe macho. Sometimes hazina kubatana manje ndozvinonetsa.
Eh muzvari manyara hapana chimahara. Tenga irupa kwete kuti anzi ngai ngava uine rupa mahara vanhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Udzai vanhu kuti uyai anenge auya neropa rakati tomupawo mari yakati, because iye kana akazorwara anowana upi kutangira achienda kuchipatara kunorapwa, kwete zvekungoda kungosvina munhu maropa mahara muchinyepa futi kuti ndikushayiwa nzvimbo dzekuvakira zvikoro vave muhurumende imomo. Unoshayiwa nzvimbo dzekuvakira zvikoro kunaana nzvimbo dzakawanda vana chiyangu vane mapurazi 10 vane mapurazi akawandisa hobhohobho masistendi maziminda emasitendi arimo mumataundi asina kuvakwa evakuru vehurumende. Motora kutanzi muri kushayiwa nzvimbo dzekuvakira zvikoro. Muchiitire mushoro munofunza kuti munhu kabusa mombe zvakari kubva kumamisha kumashure kwaari kunotonga nyika zvisinai.
Pastudio 7 makadii nokuti vana vangwenya kune kupenda kusouth africa. Chavuraya nyikaidiye zimbabwe makaro mukatarisa hondo yeshanduko haisi yakabudirira katine vanhu vanokara. MDC yakaparadziwa nadhagi munzi vanoda kumakaro achinobatina nezanupiefu chaka mari. Iye zvino izvi TPC ichaburawa kusina chavangu. Vana vezimbabwe tiri kutambura vanhu vakasina chavangu ava nana monzoa ndo vanhu vanotiurayira vatengesi vanotiurayira nyika. Ndofunga vana baba vedu nemaedu achitiudza panguva yaigogo ndo rusununguko vatengesi vakanga vachitorerwa matanho vatengesi vaiurawa nemwezi nati vatengesi vaiurawa ava taisai muona kupaadzirwa kwataitwakwaita chikusina chavangu. Zvinotozikamwa chavangu asi munhu wetikusii but ushasorezanupiefu nekuda kukara.
Komichi, usabuda uchitaura zvina basa mukuku kustudio 7. Ndimi makauraya musangano imi vana Komichi. Ndimi makauraya MDC imi vana Komichi nana Mushungule nana Tendai Biti nana Jacob Mafuma nana Huende. Ndimi makauraya musangano muri vatengesi. Ndimi makauraya musangano. Ndosaka zvinhu zvakamira zvakada zvine zvino. Munotengeka imi munotongwa nemari. Ndimi makauraya musangano. Nanhasi zvendimuro zvemukurura musangano vana Dita vatengesa vana Huenda vatengesa kuti hatimuzive kuti muri vatengesi. Ndimi vatengesi munotengwa nezanupiefu kumukurura musangano asi musangano wakasimba nekuti takavhura kare takamuona kuti ndimi vatengesi imomo. Ndimi zvemukasunga ti zvakatengesa musangano kuti musangano ungosandira mberi. Saka vana Zimbabwe svinoraya vatengesa vatovaziva vatengesa vana Huenda vatengesa vana Tendai Biti vatengesa vana Vashinqoba vatengesa wayamira pamberi pevanhu muchikanyataura havana vateereri zvamunotaura kuti vanozviziva kuti muri vatengesi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sierra Leone yopomera vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaErnest Bai Koroma mhosva yekuda kupidigura hurumende nedzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaishanda nemamwe mauto aida kupidigura hurumende musi wa26 mbudzi gore rakapera. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuenda kuMiddle East svondo rino. Nepfenyuro yeReuters inoti vaBlinken vari kutarisirwa kusimuka nemusi weChina. VaBlinken vari kutarisirwa kuenda kuTurkey uye vachanzi vachanoitawo nhaurirano neIsrael nechikwata cheHamas kuti munyika iyi mukwanise kupiwa vanhu chikafu nemishonga zviri kunetsa kuita pari zvino nekuda kwehondo. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa mashoko anotaridza pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nehurumende yeSudan.
Pasi rose rakakanganiswa zvakanyanya nedenda reCOVID-19 iro rakatora upenyu hwevanhu vangada kusvika mamiriyoni manomwe. Vakadaro amai Lois Pace, vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvinoitika pasi rose mubazi rezveutano nemagariro akanaka evanhu muAmerica, kana kuti Global Affairs at the US Department of Health and Human Services, vachipa umbowo mudare reparamende. Vakati inguva chete pasi rose risati ratarisana nerimwe dambudziko mune zveutano. Senzira yekusimbisa kuchengetedzwa kweutano pasi rose kubva kuzvimhingamupinyi izvi, America iri kuzvipira kushandidzana nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. mushandira pamwe unoshanda ne WHO wakakosha kuchengetedza utano pasirose neugaro wakanaka vakadaro amai Pes. Vakati WHO yagara iri mberi padambudziko rese mune zveutano rinobata pasi rino kwemakore makumi manomwe nemashanu adarika kudzivirira kupedza pamwe nekurapa zvimwe zvezvirwere zvepasi rino zvakaipisisa. Pari zvino WHO iri kurwisana nematambudziko akaipisisa ane chitsama kusanganisira muGaza neUkraine, vakadaro amai Pes. Zvisinei, denda reCovid-19 rakaratidza pachena magwanza makuru mumamiriro enyaya dzeutano mupasi rose kusanganisira kuWHO. Vakawedzera vachidaro amai Pes vakati kuti paumbwe hwaro hweutano hwakanaka pasi rose, America iri kushanda nevamwe vayo kuti pave nekugoveranwa kwemashoko kuri pachena uye kunokasika kufamba uye kuwandudzwa kwemashanduro eWHO mukukwanisa kuongorora zvingada kukanganisa utano pamwe nekunhadzurudza mashandiro pasi rose. Vakati tiri kuwandudza kukosha kwezvinangwa zveAmerica zvagara zviripo zvekusimbisa dunhu nekuderedza njodzi inokonzerwa neutachiwana hunongonyuka. Vakati mukugumisira takatarisa pakuwana nzira dzisingagumi dzekuparadza nadzo matambudziko ematenda pamwe nekuwarayirwa. Amai Pes vakati America yaive imwe yenyika makumi mashanu nepfumbamwe dzakatanga kusaina chibvumirano chekuumba World Health Organization. Vakati kubva ipapo tiri chidimbu chebudiriro dzayo dzakawanda panguva imwe chete tasunda sangano iri kuti rive nani mumakore makumi manomwe nemashanu adarika. America vakadaro yakazvipira kutambira nhaka iyi nekuchengetedza pasi rose kubva kuzvimhinga mupinyi zvichazotevera munyaya dzeutano.
Mashoko ayo anotaridza pamire hurumende yeAmerica. Tapiwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Haimbova mumhanyi mumitambo yemaOlympics yevakaremara Oscar Pistorius ari kutarisirwa kuburitswa muusungwa nhasi. Pistorius ari mujere kumucheto kweguta rePretoria muSouth Africa. Mumhanyi uyu akapedza makore gumi nerimwe chete ari mujere mushure mekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp. Pistorius anzi anofanira kuenda kune vanhu vanomudzidzisa kudzora hasha uye kumbunyikidza madzimai kusvika muna 2029 panopera chirango chake chakatemerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, titarise zvange zviri munhau dzanhasi. Mari yematolgets yawedzerwa nhasi zviri kunzi zvichapa kuti mitengo iwedzerwe zvakanyanya munyika. Vanhu vemupenalonga voedza kubatsira vanhu vakadhirikirwa nemugodhi paredwing mine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana manheru pamuchapiwa dzimwe nhau neStudio 7. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.